Gangsta he came for, stay on the way. Tony a gangster he came for, my gang a movement president.
Sky whitey.
Mugandi wona that is easy. Akusi kuti ndakanganwa ndiri kuadira, akusi kuti ndakaramwa. Kumando dzoka asi ndikubatanidza, kuricha magoza ndidi kumakisa sinini. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge sinini. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge bvunze mashoko amakandi udza ndakabata ndoshanda nesimba kutya mwari ndonamata kuda zvisimbe kunge bhutsu yekubata kwandakabva ndokuziva kasi chaziya kashata. Ndiri kuwadira kuti ndigori chamagosi, zuva nezuva vari kumba vopinza makosi. Chandoda minamato yenyu kuno of course, kuti jaja vapedze neni vavhure madhozi. Ndiri kushanda nesimba ndiri kuwadira, mune mamiro museko vanondiwandira. Asi minamato yenyu ikandiwandira, ndopedza ndichakorobhera levho ndakachamira. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge sinini. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge bvunze mashoko amakandi udza ndakabata ndoshanda nesimba kutya mwari ndonamata kuda zvisimbe kunge bhutsu yekubata kwandakabva ndokuziva kasi chaziya kashata. Ndiri kuwadira kuti ndigori chamagosi, zuva nezuva vari kumba vopinza makosi. Chandoda minamato yenyu kuno of course, kuti jaja vapedze neni vavhure madhozi. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge sinini. Ndiri kuzama ndiri kushava dzisinungu pamwe pacho ndiri kushaya mugandi wona ndatizimusa ndibvunze musoro mune stress kupisa kunge bvunze.
Ndiri kuzama ndiri kushava ndiri kushaya kuzandibvunze.
Ela não doeu.